mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chivabvu 1 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vashandi vezveutano kuchitungwiza nezuro vakatangidza kushanda zvishoma zvishoma vachinyunyuta kusapiwa mbatya dzekuzvidzivirira kubva kuzvirwere pamabasa avo. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti iri kushushikana zvikuru kuti zuva revashandi riri kucherechedzwa panguva iyo nyika dzose dzakatarisana nedambudziko recoronavirus. Hurumende inopa mvumo kuguta remasvingo kuti rishandise mari yarakapiwa paurongwa hwekuendesa mazimba kumatunhu kuti rigadzirise misika iri kunyuka zvisiri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakaongororwa chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro China vanoita 562, 672. Pane ava vemuHarare vanoita 261, 261. Asi vanonzi havasati vapedza kuongororwa. Vamwe vese vanonzi vakawanikwa vasina chirwere ichi. Tichienda pamepo, Zimbabwe yange ine vanhu 40 vane chirwere ichi. Vana vakafa uye vashanu vakararama chirwere ichi. Mashoko abva African Union yapiwa nesangano rinoongorora nyaya dzezvirwere muAfrica reAfrica Center for Disease Control and Prevention anoti vanhu vafa nechirwere checoronavirus muAfrica vave chiuru nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevasere 1598. Vabatwa nechirwere ichi vadarika zviuru makumi matatu nemanomwe 37,000. Vapora vachidarika zviuru gumi nezviviri 12,000. Johns Hopkins University yomuAmerica iyo iri kuongorora nyaya dzechirwere checoronavirus pasi rose inoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri 3.2 million. Vafa vachipfuura zviuru mazana maviri ane makumi nemaviri nematatu 232,000. America ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi pasi rose vanodarika zviuru makumi matanhatu. Vashandi vezveutano kuchitungwiza nezuro vakatanga kushanda zvishoma zvishoma kuti vakuru veguta vanzwe zvichemo zvavo. Mutungamiri wesangano rinomirira vashandu veguta iri rechitungwiza Municipal Workers Union vaEfrem Katsina vaudza Studio 7 kuti havana kuramwa mabasa asi vanoda hurukuro nevakuru veguta ravo. Vakatsina vati vashandi vanoda mbatya dzekuzvidzivirira kubva kuzvirwere pabasa vachiti vamwe vashandi vari kufamba mamaira matanhatu kuenda kubasa vachitizve vashandi havasi kutambiriswa. Vakatsina vati vakuru veguta rechitungwiza ngavarege kuchichidzira vashandi vachiti vanokurudzira vakuru veguta kuti vagare pasi nevashandi kuti vaite hurukuro zvinobatsira vanhu vese muguta.
Pari zvino ichokwadi vamira mabasa asi havana kuvharawo makirinika avari dzino kuti makirinika aze vashandi ndecommunity uye anotungamirwa necouncil iripo. Chavangoita chete ndechekuti vari kugeza vauyawo kubasa netsoka mbichana mbichana, vamwe vari kufamba makilomita angakwani kuita mashanu, vamwe vari kufamba 6 kilometers kuti vaende kubasa kwavanoshandira. Saka nhau hombe iripo ndeyekuti havana kuvhara zvavo makiriniki, vari kutotora maemergencies vakaita sevamwe vari kumatenete vari kuvatora. Nhasi I can safely say kuti paseke North Clinic patodherivharwa vana vanokona kuita vatatu. Chavari kuita ndechekuita sit in kuti employer
asike pa ano tirimuka achitari rawe ufe yevashandi varikuya kubaza kutora kwa tirikuita kwa vana PPE zvekushongedza pa pandemic avana kana chavai nacho uyezve vashandi vava vana transports uyezve vashandi vava na allowances vashandi vava vana kana pay yavari kupuwa saka vari kutsutsumwa kuti aiwaka hatisi kuda zvehondo tikuda kutotiwo chirwere chapararira pasi rose chakadeclarewa neWHO kuti pandemic chiitewo kuti kana tichishanda tichasati tichitya nekuti nemhuri dzatinadzo kumba tigadzirisirei zvikwanisiro zviripo zvinofanira kunge zviri pakati pavari kuti vakwanise kushanda vasingatye ndo chete zvinenge zvaomera kanzuri yedu mushure mekukumbira zvinhu izvozvo kanzuri yedu kuburikidza neari kutungamirira acting town clerk ari kutotirete navashandi izvi zvatikatyamadza zvikuru ne-level of ignorance ine mukuru yei
saka imwe nzira yomotora kugadziriswa kwezvinhu ndeipi kana muchiti vamunofanira kutaura navo vari kuramba kutaura nemi moita sei nenyaya iyi
isu tiri open for dialogue tambo tichitsvagei kutingawane sei kuti tingataure ende tiri kutaura nameya weguta kuti vaite kuti tigone kugara pasi titaure tigadzirise nyaya idzi nekuti nesu hatifari kana paine pandamiki yakadai vamwe vanhu votoita zvavo kokudada nekutamba neupenyu hwevanhu vasingade kuti vagare pasi vakurukure zvitsutsumwo nekuchema kuri kuita vamwe vanhu saka nokudaro vanhu vashandi vazvinonogumburwa chaizvo nemhaka yekuti vari kutoudzwa kuti mari yatinogona kukupai i300 RTGS munhu wese hanzi tinokupai musi wa1 May vashandi vabva vatsutsumwa zvakanyanyisa vapo kuti ndiani akararama munyika muno mune 300 RTGS saka tiri kukumbira zvikuru kuna vakasu Dr. Kasu ndo vari kutungamira parezvino as acting town clerk nameya navamwe vose vari munyaya idzi kuti vataure nevanomiririra vashandi vasatrete nevashandi vataure nevamiririra vashandi kuti tigadzirise zvinhu zvinake muguta guta nderedu tinofanira kurida tose kuita sitinuku inzira yekuti tigare navo pasi titaure nekuti havadi kutaura navashandi asi kuti nguva dzose vanenge vachingopopota vachitaura nhema
avo vange vari mutungamiri wesangano rinomirira vashandi rechitungwiza Municipal Workers Union vaFM Katsina vari parunare kuchitungwiza nestudio 7 tabata vakafanobata chigaro chemunyori weguta Dr. Tondera Yakasu avo vati havakwanisi kutaura nesu zvekare asi vakatumira gwaro rinoti zviri kuitwa nevashandi ava hazvisi pamutemo vakasu vati hurumende yakagara yavimbisa kuti ichapa vashandi vezveutano mbatya dzekuzvidzivirira vachiti vashandi vamhanyira kumbomira kushanda sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti rinoshushikana zvikuru kuti nyika iri kucherechedza zuva revashandi nhasi panguva iyo pasi rose riine dambudziko rechirwere checoronavirus munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJacket Moyo vanoti izvi zviri kuwedzera matambudziko agara aripo akatarisana nevashandi anosanganisira kushaya mabasa kusungwa pamwe nezvimwe zvakawanda dingindira reZimbabwe Congress of Trade Unions regore rino rinoti misai dambudziko reCOVID-19 simbisai nyaya dzekuchengetedzana chengetedzai mabasa bhadharai mihoro inoraramisa vashandi ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7
kwatiri izuva rakakosha izuva rakakosha tinovarangarira vashandi vakapa mabasa vakakuvara kumabasa panzvimbo dzakasiyana-siyana vamwe vachiita mabasa kana vari kumacheri vachisungira nyaya dzevashandi iyo zvino patinorangarira zuva iroro tine gakava hombe tingatiti kusangana nechirwere singazivikani kuti chinorapiwa sei zvinoreva kuti panhamo dzagara dziripo namo zogusha iko kwe mavasa, namo zokubatwa senapwa, namo zokusungwa tishimirida vame vashandi, vame vachifa vachimirida vashandi, tazo sangana nerime dambudziko. Iyo zino vame vashandi vachaparara kumavasa, nenyaya kuti vari kutomanikidzwa kuti vaende kumavasa zuva nezuva. Kusina zvinovadzivirira. Saka kwatiri izuva rokuti tione kuti tinoyambuka sei takasangana nechirwere chauya ichi.
Tiri kuona kuti zuva iri rauya panguva iyo nyika iri mulockdown. Muri kufara here nemashandiro ari kuita vashandi munguva ino yechirwere ichochi checoronavirus?
Iyo zvino hatisi kufara nemabatiro ari kuita vashandi. Tiri kuona vashandi vakawanda vachiri kuenda kumavasa vasina zvinovadzivirira zvakakwana kana kuti protective zvakati kwanei. Tiri kuona vamwe vashandi vachimanikidzwa kuti vatore mazuva avo ekuzorola elive panguva iyoyo. Taona vamwe vashandi vachimiswa mavasa taudzwa kuti macontracts apera. Taona vamwe vashandi vachitaurirwa kuti makambani hakwanisi kuvabhadhara. Saka hatisi kufara nezviripo panguva iyoyo yeCOVID-19.
Imi sesangano reZCTU takanzwa muchikurudzirawo kuti vashandi vava norubatsiro kubva kuhomwe yakaumbwa nehurumende. Pane vati vavana here maridzi vashandi?
Iyo zvino vashandi havasati vawana rubatsiro runobva kuhurumende. Tinoona kumapepa, tinonzwa panyozi kuti pane urongwa hwekupa vaya vanoshaya, kupa zvinhu zvakafanana nemari, zvinhu zvakafanana nechikafu. Asi zvinhu izvozvo hatisi kuzviona kuhama dzedu kana kuvashandi. Patinosangana nehurumende tinoedza kusimudza nyaya idzodzo kuti ko zvamuri kutaura kuti muri kupa vanhu chikafu ndevapi vanhu vacho vari kupiwa chikafu? Sezvo vashandi havasi kuchiona chikafu chacho. Vashandi vakawanda vari kudzimba vatadza kuwana mihoro kumaemployers avo, vari kufa nenzara. Asi masocial nets kana kuti zvinofanira kuva zvichivatsira vaya vanenge varasikirwa hazvisi kusvika kuvashandi.
Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Weguta remasvingo vaColin Maboke vanoti hurumende yakabvumidza kuti vashandise mari yavakapiwa paurongwa hwekuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution kuti vagadzire misika iri kunyuka zvisiri pamutemo. Vanoti chinangwa chavo ndechekuti vavake misika mitsva mukati memavhiki matatu. Dare remakurukota rakaita chisungo chekuti makanzuru apaze misika yose isiri pamutemo senzira yekurwisa kupararira kwechirwere checoronavirus. Dare repamusoro redzimhosva nezuro rakapa mutongo wekuti hurumende imbomira kuputsa zvivakwa. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vamaboke kuti tinzwe divi ravo.
Ichokwadi chokuti misika iri kuparadzwa, but misika iri kuparadzwa haisi misika yakavakwa neCity of Masvingo, haisi misika yaka iri paplan yemisika yemaCity of Masvingo. Nokuda kwenhamo irimo munyika, vagari vakanga vasina kualoketwa misika nenhamo dziripo vakandozipa misika vakavaka misika yavo inova isingatarisigi kuti inge iri munzvimbo, nekuti haimiti mastandards eguta uyezve haisi paplan reguta. Saka misika yayo yabviswa. Zvinova zvichienderana nechirongwa chiripo chatakapuwa nehurumende yekuti tivandidze misika.
Sika mea chokwa dichiripo ndichekuti zvinhu zvakaomera munhu wese nekudaro vakawanda vanorarama nekutengesa pamusika iyoyo. Muchava kamwe misika mitsva here?
Misika yese yatabvisa kunyanya vaanya kwafikwa ndeve kuchitima. Misika yatikubvisa iyo tikuireplace nokuvaka zvimwe misika. Iva vachatanga kupiwa pamusika muchato kuvaka inoenderana neplan yemasvingo nemisika inotasigwa pama smart cities. Ndo achatanga zvekupiwa affect waivavo nokuti ndo vanhu vanga vagara varipo. Zvakare zvetinokurudzira vagari kuti musazvipa nzvimbo kana kuti musapanana nzvimbo moga muchiti ndopatatiri kushanda tiri muchibhadharana mari ukoko. Noti munhu wese kana une dambudziko rokuda musika uya kusite of masvingo. Waya kusite of masvingo vachakualocate musika kana akanzi kuko zvino hapana musika iripo seguta tinoziva dambudziko riripo. Pane pari temporary patinogona kukupai.
Pane nguva yatarwa here nekanzuru yenyu yekuti inofanira kunge yapedza kugadzira iyo misika yakapwanywa iyi kuti vanhu vaone pekutengesera nekuwana chouviri?
Saka nenyaya iripo yekuti pane misika yaka affective tinotarisa kuti pavhiki nhanhatu dzinotevera zvinova 6 weeks tichava nemisika dziripo dzatinenge tichagadzira dzatinoti vese affect vaivavo vachange vachipinda ipapo nevamwe vatsva vanga vachitsvaga misika futi vachange varipo. Misika iyoyo dzatotipa next 6 weeks dzinenge dzavapo dzichange dzava misika dzinomita mastandards okuti even especially nyaya yehealth ndiyatinyanya kutarisa nyaya dzekuti ndichigwere chedu checovid ko chigwere checovid chinogona kuextenda kusvika chero muna December kana in the next year futi.
Asi mari yekuita izvi iripo here meya? Nekuti katinomboona dzimwe nguva zvichinetsa kuti mukwanise kuona mari yekugadzira misika yakadai, makapiwa here mari nehurumende?
So far tino about 1.6 million mari yatatasara naye devolution. Hurumende iri kutipa mari iyoyo pamaprograms amamakaita edevolution tichimisa yekuita izvozvo mumbovandudza misika iyoyo. But though zvayo mari iyoyo isingakwani, tichatsvagawo dzimwe minzi dzatinadzo sehurumende yomumasvingo doko yacho kuti tione kutavandudza misika yese kuti timiti mastandards atinoda emisika. But chandoimisa ndechekuti tine pokutangira tine 1.6 million yatikapuwa nehurumende yedevolution. Tinoimba futi zvekuzodzokera kuhurumende iyoyo tichiti basa ramukati tiite takuita taita vakashotegwa pakati. Hurumende tinotarisa ichagona kuita because kunonzi nevakuru wamutsatsuro ndeyake.
Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vanga vari parunhare kumasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Bepa naure kondiko ranasi rinoti kanzuri yeguta reBulawayo inoda mari iri padyo nemamiriyoni makumi maviri nematatu emadhora ekuAmerica kuti igadzirise zvirongwa zvitatu zvingabatsira kubvisa dambudziko remvura muguta iri. Mufinancial Gazette mune nyaya inoti vemabhizinisi vanoyambira kuti zvakaitwa nehurumende zvokudzika mitengo yezvinhu zvinodikamwa mazuva ese zvichakonzera kuti nyaya dzezveupfumi hwenyika dzikanganisike zvakanyanya. MuHerald mune mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ekucherechedza zuva revashandi pasi pose kana kuti May Day vachiti vashandi vanofanirwa kubhadharwa mari inovararamisa uye vachiti vashandirwi vanofanirwawo kuwana dzimwe nzira dzokubatsira vashandi vavo. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadini mkoma wande Studio 7 ndinonzi mbuya wabiri tinogara South Africa kutobeke. Ini chichemo changu ndisi kuti iyo hurumende yamunangarwa vatadzawo here kutiwanirawo zvaangatidirawo kuti atipowo kuno kunzvimbo yeSouth Africa nekuti tatambura nekuti shuwa muno muSouth Africa vanhu vari kutambudzika, vanhu vari kunetseka. Tingoti pamberi nezano ngatibatsirewo ipapo. please, 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 don't be that you're much of a chicken. You go to ask his woman and guard what covers the batsira.
You could find a shan, Masuar, good, Mamwe vakanyogwa kukeya isu tikanyogwa une nyere kuvapa mabhesi evana vese vane vandinochengeta hakuna kana votonza unopinda muchirongwa takaenda kusocial welfare tikati weduwei tofanishara nenherera vakatipindura vachiti imi mafosta masharu hatinoda hatikupikana chinhu totono pakumarusefa topava takana Nunga vanatika wapa mwana wani wani. Imo chengeta maipu wala na wakawanda nana maishembe. Atukupika na chikafuka na chimu. Atina reshe nini. Atinazukuti wana wakana wakapika karo kawa chengeta unawo. Nofangwa hundo kanda mpini hili. Atisi wita afanisha.
Makadi magadipa Voice of America magadipa Studio 7 hapo. Isutiri muno umu South Africa tebatele wa kuruwe Studio 7. Takatikita ura uo nechiche moche wano patesina kwa takariri kera. Wano watambura muno umu South Africa wakuchema uku kutidai wabasiri sana kutufaendi kuzimbabwe. Hapa kuzimbabwe kwa chokun mabuda achu waka faru wa wakanko faru wa mkati hapa wanacha waruku wanacha waruku piwa chokutu wano wararame. Ama ita uku tima Zimbabwe nchabese waende kumusha. Munomu Johannes Beja muchaiti vanhu vari kuchema zvingaiti mberi kuhouting muri kutema zvokurevesa
makadini Radio Zimbabwe ini ndinoitwa amai Bobson Moyo tinogara kuMwenezi so tine chikumbiro chekuti isisu kwedu kuMwenezi hakuna hospital yekuti kana munhu akabatwa necoronavirus anoiswa imomo tiri kungonzwa mahospital ecoronavirus kuti ari kuna Bulawayo, Harare, Mutare and what's all. Isisu kwedu kuMwenezi hatina hospital yekuti kana munhu akabatwa necoronavirus unobva aiswa ikoko. Hatisi kuzoti kana munhu akabatwa nayo unomhanyiswa oendwa nayo kwaMutare here kana Harare kana Bulawayo kana Bedbridge. Hatisi kuziva nokuti kana mukatarisa distance yekubva Mwenezi kuenda Bedbridge pane makilomita mangani uye kubva Mwenezi kuenda Mutare kana Harare. Tema tikitira wepapo kuzi uno unangopatwa one coronavirus anytime apa hospital pane pasina
makasimba here mushamarari wese nevashamarari wese westudio 7 ini ndinoitwa mai maenzanisi ndinogara kusouth africa wamushamarari tinotenda nechirongwa chedu ichi chenyu ichi chekuti munopera kupinzawo nevari kwese kwese wedu we zara yashata chokwadi taikumbirisawo mushamarari kuti kana zvisinge zvaramba zvichienderera mberi taikumbirisawo kuti pangaitwawo here plani kana kuti nhaurirano dzekuti bhodha rivhurwe wanoda kuenda woenda zvavo sesu tinenge tiine vana vadoko tine vana vadoko havana anovaona saka izvozvi kudaiso tichiti panguva yakaoma saka taikumbirisawo zvakanyanyisisa kuti kana zvisinge zvaramba zvakadai tovhurirwawo bhodha vanoda kuenda wodini woenda ndochikumbiro changu chondinonyanya kukumbirawo zvakanyanya kwozouya mapurisa ekuZimbabwe ayo chokwadi dzimwe nyaya dzina nebasa rese dzaunosungira vanhu vasingasungi vamwe vanhu vanoita zvimwe zvinhu zvisirizvo pamutemo saka taikumbirisa mapurisa ekuZimbabwe kuti vasunge vanhu vane nyaya hombe wachitsvaga vanhu vane nyaya hombe kwete kuswera kusungira munhu kuti hanzi zvona azosenda WhatsApp izvi azodai azodai so zvinhu zvakashata mapurisa ngaashande basa ravo sebasa ravo ndatenda hangu wamushamarari
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera mashoko aburiswa negurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo vachishora South Africa neQatar mukutambira kwadzo vana chiremba vekuCuba kuti vabatsire mukurapa vanhu vavo zvirwere checoronavirus. Dzimwe nyanzvi mune zveutano dzinoshora vaPompeo zvikuru. Chiremba vanoshanda neElizabeth Glaser AIDS Foundation muWashington DC, Dr. Redrick Machekano, vanoti America iri kuratidza utsinye husingabatsiri. Dr. Machekano vanoti chinhu chikuru ndechekuchengetedza upenyu hwevanhu, asi America yakamisa kupa mari kuWorld Health Organization, sangano risingaiti zvematongerwo enyika mukubatsira kwaro vanhu munyaya dzezveutano pasi pose.
Joka notisiya nei mafungiro evanhu maererano nenyaya dzekuti panyaya dzemari tinoona kuti musiyano wecapitalism ne yatingati communism socialism pakuti izvo ana chiremba ava kuti vakwanise kunge vachitoita basa ravo vanenge vachigutsikana nezviri kuitika muupenyu hwavo. Otherwise kana vari kufila kuti vanenge vari kudzvanyurirwa kana kuti vari kumanikidzwa, basa ravo ravanenge vachizoita kunyika dzavanenge vaenda rinonge richionekwa risina kudi kunge riri pa quality yakasimukira. Handizivi zvangu kuti madoctors awa anenge abva kunana Cuba anobhadharwa nenzira ipi, asi ndinoyeuka from experience yedu muZimbabwe kuti maCuban doctors akatibatsira chose, and mumainteractions waingoona vari vanhu vanenge vakasununguka vaitova vachifara kunge vari kuAfrica vachibatsira.
Sokuona kwenyu hapana zvapo chakaipaka kuti imwe nyika ibatsire imwe nyika nevana chiremba vayo?
Aiwa, hapana chakaipa, nokuti chikuru utano. Zviri kutaura vaPompeo inini zvinotishungurudza, nokuti mavhiki apfuura tinoona America ichinge ichitiwa haichabatsira WHO norubatsiro rwemari, asi mukatarisa basa rinoitwa neWHO ndiri kuyamura nyika dzose dzepasi rose, kunyanya nyika dzisina upfumi hwakawanda. Saka tinongoona ichingova semunhu anekere meseji yaakupinana vaPompeo kuti vangaaccusa Cuba kuti izvo yatumirirei madoctors kuti anobatsira. And even sekutaura kwandamboita, nyika dzacho dzinenge dzichireceiva help iyi vanenge vaitozviona kuti they need the help. Saka utano hwevanhu huri pamberi kudarika mari.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Rodrick Machekano, vari parunare muWashington DC ne Studio 7. Kanova kuna Simon Chimbetu. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vashandi vezveutano kuchitungwisa nezuro vakatangidza kushanda zvishoma zvishoma vachinyunyuta kusapihwa mbatya dzekuzvidzivirira kubva kuzvirwere pamabasa avo. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti iri kushushikana zvikuru kuti zuva revashandi riri kucherechedzwa panguva iyo nyika dzose dzakatarisana nedambudziko recoronavirus. virus. Hurumende inopa mvumo kuguta remasingo kutirishandise mari yakatapiwa paurongwa hukuendesa masimba kumatunhu kuti rigadzire misika iri kunyuka zvisiri pamutemo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanona Kawande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soko isikati.